Strange.
Leak on the beat.
Messages. Estos. Makadi, don't sit in a shake on Zar. Baba Vangwa can depart. Mama Vangwa can de Jara. I ain't going nowhere. Nikayo and Sandambo, Igara Vangi Vangwa, she don't a tambo. Oh, Ara. Radio kana kunyorwa nema journalists in papers trima gamblers one rap akakura chiterera Tupac Wizzy ana Sizzla nana Keplers sora and two hip hop like a fame kuti ndite famous and life him in dupindi zvandaive nezuro azvizi seminars my friends akachema nzi guns please don't quit please don't do that to us cause uri king we my boss ndikati okay munyika mune democracy saka inini ndini teacher ii demo class saka ka kana si demo ranas kuti mimi muzvi ndakuchinja mutemo nasi pavanenge vakuti akuita obva vatoona kutoti akuita kuvarasisa okoyo kuvarasisa pavanenge vakuti ndakuita obva vatoona kutoti ndakuita kuvarasisa ruri mumoyo kuvarasisa. Remember.